Nyaya yemadzishe kupiwa kwawo mota inyaya yagara iripo. Yakatotanga makore akati wandei apfuura. Kuda zvetinangoda kutitaura apa ndezvekuti nguva yacho yavapuwa mota nokuti mukazvitarisa muchaona kuti machifi anga oda dzimwe mota nyuwani asi vanga vari kudzishayiwa apa zvahurumende ndopayazoti yadziwana and kuti kuwana kwayaita nguva yacho zvoratidza kuti hurumende inenge iri nezvairi kunyengerera kumadzishe takatarisana nesaro.
Mari iyi iri kubva kupi?
Imari yehurumende ende mari yehurumende inobva kuvabhadhari vemitero vanosanganisira vashandi vanosanganisira vari vemabhizimisi nevamwe vose vanobhadhara mitero vanotenga muzvitoro.
Sokuona kwenyu munofunga kuti zvaitirwei nguva ino iyi?
Nguva yati yazvazoitirwa pabude mota dzacho panoenderana neurongwa hwebato rezanupf kuti rishande nemadzishe zviri maringe nokuti iro bato rezanupf rizobetserwa nemadzishe aya pakutsvaga sigiro takanangana netsarudzo dza2018.
Haisiri inyaya yezvematongero enyika here?
Nyaya iripo ndeyematongego. Nguva yachona yadondekana nezvematongego enyika zvine chokuti zanupf iri kuda kuti madzishe aidetsere mukutsvaga sigiro dzevanhu patsarudzo kuti iri kuda kuti madzishe aende kutsarudzo akafara